Magori kwaiza hakwanisi kugadzira dambudziko rekushaiwa simba semari yeZimbabwe, nekuti tikazviongorora vanhu vazhinji vari pamusika mutema wekutenga foreign currency vanhu vari kushanda mabasa akasiyana-siyana, vanova vari mumainformal sectors nevari mumakambani nekuhurumende, vechida kuedza kuchengetedza kushaiwa simba kwemari yavanonga vatambira. Saka magold coins ari kuda kushandiswa senzira yekuti vanhu ivava vasaenda kumusika mutema sezvotakwa nehurumende vatenge gold. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ivava havana mari inosvika $2,000 yekuti vatenge magold coins, nekuti vanotambira mari shoma shoma kwazvo.
Zvinorevei?
Saka ndinoreva kuti vanhu ivava vachangorana kutenga maUS dollar anonge achikwana papepa avo. Yes, onga shoma zvayo pamuhwani kana itenga kana kuti $80 US kana kuti itenga $50 US. Asi kana vaendepo ndo vanonga vari mumaket vechiva kuma 7-8 million people, imari yakawanda inokwanisa kuzungunisa rate yekublack market. Chimwe ndechekuti pane dambudziko rekuti rate inoshandiswa kubank pakutenga magold coins, ijonzi official exchange rate, iri pasi peblack market rate ne 100%. Saka zvichireva kuti pane mukana futi zvakare kuti vanonga vane mari kunyanya vaya vari mumaprojects ehurumende nevamwewo vanonga varivo vane mari dzakati wandei vanondarwanga pamutown, vanokwanisa kutenga magold coins aya paanozonga azomachua after 6 months. Vanoatengesa nerate iri pamusoro, votenga futi mari kumusika mutema, vodzoka futi back kuzotenga magold coins.
Saka pangaitwe sei neRBZ kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remunyika?
Dambudziko haisirei RBZ zvachose, vanhu havakwanzwisisi ipapo. Dambudziko ndee Ministry of Finance, ndivo vane mari yavari kushandisa kubhadhara vashandi vari kugadzira nevari kusupply hurumende, vanova vanozoenda pamusika mutema vanotenga mari vita chimbira mutengo.